Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 17 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbo wagavhuna weMidlands Province vasifasi musipa vanoshaya. Vehashtag tajamuka voratidzira vachikurudzira kuti gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo vasungwe. Chipatara cheUnited Bulawayo Hospitals chombomira kuvhiya varwere nekushaya mishonga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vemudunhu remasvingo pamwe chete nevemapato anopikisa vabatana mukuchema retired Colonel Servius Kudzai Mbudzi avo vaizivikanwa munyika zvakanyanya nenyaya yekusaruma vachifuridzira. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Dead Colonel Mbudzi vakashaya muchipatara cheWest End muHarare mushure mekurwara kwenguva pfupi. Mufi aive mutauriri webato rinopikisa reZimbabwe People First uye vachipanga mazano chemutungamiri webato iri amai Joyce Mujuru. VaThomas Gava vanoti gwanza rasiwa navambudzi mune zvematongero enyika kunyanya kudivi revanopikisa ZANPF richanetsa kuvhara.
Masvingo yarasikirwa. Murume uyu wanga ari murume waigona kubatanidza vanhu ende wanga ari munhu unogona kuitira vanhu basa.
VaJefferson Chitando vaishanda navambudzi kuZim People First vanoti murume uyu raiva jinda raida kuti nyika ibudirire ichitongwa nejekerere pasina kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu.
Kuvambudzi anga ari munhu People First aitaura chokwadi, aida kushanda zvinhu zvinoonekwa. Uyezve anga ari munhu angagona kuti chakashata unochiti chakanaka, unobva ataura ipapo kuti chakashata.
VaChitando vaudza Studio 7 kuti vambudzi vanovigomangwana kumusha kwavo kwacharumbira kune mamwa, apo amai Mujuru vari kutarisirwa kuzonyaradza mhuri yavambudzi. Mutauriri vaamai Mujuru vaJealous Mawirire vaudza Studio 7 kuti vamwe vana vavambudzi vari kutarisirwa kupinda munyika mangwana kubva kunyika yeMalaysia uko kwavanodzidza. Uye vatenda kuti ndipo pachasvikawo amai Mujuru achizochema nevamwe. Vambudzi vaizikama zvakanyanya nekusarova imbwa vakaviga mupini. Mashoko aya atsinirwa navatichaona Mharadzi Chiminya vebato reMDCT.
Izvozvo sevanhu veMDC, Colonel Mbudzi taishanda naye zvakanaka. Aiva munhu waiva neuono hwekumberi hwakanaka.
Munina wavambudzi vamaike Mbudzi vati mhuri yavo yarasikirwa nemunhu aibatanidza nekuvabatsira.
Neprofa yavanga vanaiva vachitibetsera zvakawanda. Zvese zvese zvatachidazvo kuti pakaita matambudziko tachimanya kwavari. Matambudziko akasiyana siyana.
Colonel Mbudzi vakasiya vanyora bhuku rinonzi The National Grievances iro ravakaparura kuBurwayo mwedzi mishoma yapfuura. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuGermany muzvare Albi Matarutse vanoti vari kufadzwa nekuratidzira kwavakaita kumuzinda weVatican kuItaly vachishoropodza wavanoti utongi hweudzvenyereri vava Robert Mugabe. Muzvare Matarutse vanoti vakashingiswa nekuratidzira kwakaita mufundisi wekukariba Pastor Patrick Mugadza avakaratidzira vari voga muHarare pamwe nekunyora tsamba kuchechi yeRoma kuti dzinge vamugabe mukereke. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Aiwa zvakafamba zvakanaka chaizvo, hatina kumbofungidzira kuti tingave padhuze patanga titanga tiri pedyo kwedyo chaipo chaipo. Saka takangopfumirawo nehama yangu tichiti regai tiende ikoko tinotaura napapa nekuti tinoziva kuti vamugabe ndeve chiRoma. Saka nekuona kwatanga taita kuti mademonstration ari kuti pane vanhu haasi kusenza nengi nanengi akadii hapana chiri kuchinja zvekuramba zvakangofanana. Saka takangofungawo kuti pamwe takaendawo kune munhu waonda sei wavanokurudzira pamwe vangateerere zvisingazoziva hangu kuti kurati kunosvika here kana kuti kwete, asi kuedza katinofanirwa kuedza.
Zvii zvanga zviri pachinyorwa chenyu uyezve makakwanisa sei kuenda nechinyorwa ichi?
Tanga tine mazuva matatu atanga tiri ikoko. Saka pandakatanga kusvikawo pakaitawo pasi vekuZimbabwe vanga vaitawo one man demonstration yavo. Saka zvakangobvawo ipapo kuonawo kuti ava ndozvavari kuita. Saka inini ndanga ndichidakuda sei kukurudzira basa ravo. Saka ndanga ndiri padhuzeka ndakati regai ndiendo pamwe zvingangofamba. Saka ndanga ndaine ndine tishi tenganyorwawo nzi baba tiri kukumbira kuti mutaure navamugabe vasaurayi vana veZimbabwe. Ndoshokora ndanga ndichida kusvitsa iroro.
Vanga vari muzvare Albi Matarutse vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuGermany mushure mekubva kuVatican kuItaly. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Vaimbo wagavhuna wedunhu reMidlands uye vari nhengo yePolitibureau yeZANU PF vaSifasi Musipa vashaya nhasi pazuva rimwe chete rashayawo muzukuru wavo Lloyd Musipa Jr. uye anonzi awanikwawo akafa mangwanana anhasi. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda varatidza kurwadziwa zvikuru mushure mekunge mwana wavo Douglas azivisa paFacebook nezvekushaya kwava Musipa nhasi mambakwedza pane chimwe chipatara muHarare mushure mekunge varwara kubvira svondo rapera. Vakawanda vange vachirumbidza vaMusipa semunhu aive neutungamiri hwakanaka mune zvematongerwo enyika. Mumazuva avo ekugumisira vaMusipa vaikurudzira vamugabe kuti vaende pamudyandigere uye vachiti havasi kufara nemamiriro aita nyika. Mutungamiri webato reMDC vaWelshman Ncube vaudza Studio 7 kuti kunze kwenhoroondo yavo yakasimba yekurwira rusununguko vaMusipa ndemumwe wevatungamiri vashoma vaive mubato reZANU PF vaive nepfungwa dzekuvaka. VaNcube avo vane purazi mudunhu reMidlands vati panguva yavaive gavhena wedunhu iri vaMusipa vakakwanisa kuti varimi vechichena vane chitsama varambe vari pamapurazi avo zvisinei kuti hurumende yebato reZANU PF yaive yatora danho rekutora ivhu kubva kuvachena. Mutauriri webato reZapu vaIpitule Maphosa vati vaMusipa muenzaniso wakanaka wemunhu aiita zvematongerwo enyika nenzira yakarurama. Vakatiwo vakapa muenzaniso wakanaka wekuziva nguva yekusiya zvematongerwo enyika apo vaigona kuramba vachienderera mberi. VaMaphosa vati bato ravo rinoshora tsika yekuti bato riri kutonga reZANU PF ndiro rinozvipa masimba ekusarudza kuti ndiani angaita gamba renyika. Vakati vane chokwadi chekuti mupfungwa dzemunhu wese vaMusipa igamba renyika.
Noti isusu eZapu tinoziva kuti mabasa emunhu ndiwo anoita kuti ave gamba kana kuti asave gamba.
Mumwe mugari wemubulawayo asi achibva kuzvishavane uko kwaibva mushakabvu vabvuma mizha vaudza Studio 7 kuti vakakura vachiziva nhoroondo yavaMusipa yekuve munhu aiyananisa vanhu uye aishanda nesimba mukuedza kuunza budiriro munharaunda mavo pamwe nemunyika. VaMizha vatiwo vanokudza tsika yavaMusipa yekuve munhu aitaura chokwadi panguva dzose.
Chinhu chandakaunzwa nechandakaufarira undaona munhu aitaura chokwadi vaingotaura sezvazviri padliwa mari vaiti musadya mari yezvikoro toda kuti vana vabudirire.
Mumwe wevatapi venhau ave nenguva achiita basa iri vatapfuma Machakaire avo vakashanda vari mudunhu reMidlands vati vanorangarira vaMusipa ari munhu aizvininipisa achikwanisa kuwana nguva yekutaura chero naani zvake zvisinei kuti vaive munhu ane zvigaro zvikuru mumatongerwo enyika.
Ini ndakashanda kuMidlands kuZBC kwemakore anopfuura gumi nemashanu. Ndakashanda nemagavena akati wandei ndofunga anopfuura matatu. Pamagavena ese andakashanda nawo wamusipa munhu aikwanisa kushanda nevanhu and airemekedza ofisi yewamwe washandi wehurumende kana maofisi yewamwe vanoshanda nawo vasiri wehurumende.
Vamusipa vane nhoroondo yakakura mukurwira rusununguko vari nhengo yezapu uye ndemumwe wevanhu vashoma vaive neukama hwakasimba nemutungamiri webato iri mushakabvu vaJoshua Ngomo pamwe nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari mutungamiri weZANU PF. Vamusipa vakave mumwe wevanhu vakashanda zvakasimba mukuyananisa mapato maviri aya ezapu nezanu PF kusvika pazoitwa chibvumirano cheUnity Accord mugore ra1987 mushure mokuurayiwa kwakaitwa zviuru nezviuru zvevanhu mumatunhu eMatabeleland neMidlands panguva inozivikanwa kuti Gukura Hundi. Urongwa hwekuvigwa kwavo hausati hwaziviswa. Zvichakadaro, mwana wavamusipa Lloyd Musipa ati mwana wake Lloyd Jr. muzukuru wavamusipa aonekwawo akafa kunyangwe pasati pazivikanwa kuti ashaya sei. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu Studio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo mauto emuIraq atanga chirongwa chekurwisana nechikwata cheISIS muguta reMosul muIraq, pane paita zvakare ropa rakaipa pakati peTurkey neIraq. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vanoti vanoda kuve nemauto achapinda muMosul vachityira kuti pachazongouraiva vanhu vemuguta iri iro rakavakidzana neTurkey. Iraq iri kuramba kuti Turkey ipindire muhondo iyi. Vanhu vakawanda vari muMosul ndevechirudzi chechisuni asi mauto ari kurwisa ari echishiite. Turkey ine masuni akawanda uye iri kutsigira chimwe chikwata chechisuni chairi kudzidzisa zvehondo. Libya nasi yafuma yave nehurumende nhatu mushure mekupikisana kunotyisa pakati pevari kutsigira vaimbova mutungamiri wehurumende vaKhalifa Gwely nevari kutsigira vaFayez Sarraj vari kunzi neUnited Nations vatungamiri wehurumende yemubatanidzwa. Vamwe vechitatu vari muhondo iyi ndeva Abdallah Altine. Zvinhu zvinonzi zvaita manyama amire nerongo muTripoli nenyaya yekusavirirana iyi. United Nations inoti iri kushushikana nemamiriro akaita zvinhu munyika iyi. Vamwe vabereki vemuNigeria vakwanisa kuona vana vavo 21 avo vakapambwa makore maviri apfuura kuChibok. Vasikana ava vainge vapambwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram uye vaendeswa nendege kuAbuja kutaguri reNigeria mushure mekusunungurwa. VeInternational Red Cross neSwitzerland ndo vakabatsira kuti vasikana ava vasunungurwe. Asi vasikana 100 nevanomwe vachiri muhusungwa. Kanzure guta reHarare inoti ichatanga chirongwa chekumbomira kupa vagari mvura mamwe mazuva sezvo yave shoma madhamu. Dzimwe nzvimbo dzinonzi dzichatora mazuva mashanu dzisingawane mvura izvo zvoita kuti vagari uye vana chiremba vatyire kuti zvirwere zvinogona kupararira. Dambudziko iri riri kuwanikwawo nemakanzuru eBulawayo nechitungwiza. Mutoro edwe nao Patricia Mdadigwa anotipanya inutevera.
Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vati nyaya yekushaya mvura kwemamwe mazuva imviro mviro yekutanga kwekupararira kwezvirwere zvakaita setyphoid. Vagari vemusha wevazhinji weWarren Park vanoti vagara vachinetsekana kuwana mvura uye vava kutokachika madzwa kuti danho idzva rekuvhara mvura rinorevei. Mozvayo Shandurai Zireva anoti madzimai nevanasikana ndivo vanoiswa parumanantsombe zvakanyanya nekushomeka kwemvura.
Mvura pautano inoti afekta nokuti sesu vamwe tine vana vanochinjwa manepi every day tichida kuti agare akawachwa.
VaDonald Mavhudzi, mumwe mugari wemuHarare, vatiwo kanzuro inofanirwa kutsvaga nzira dzekuzadzikisa kodzero yekuwanisa vanhu mvura yakachena iri mubumbiro remutemo.
Constitution yedu yeZimbabwe zvakatonyorwa izvo kuti mvura ikodzero yevanhu uye vanhu havafanira kurarama vasina mvura. So zvirwa negovernment yeZimbabwe zvekushayisa vanhu mvura pamwe chete necity of Harare kumbunyikidza kodzero dziri muconstitution yedu yeZimbabwe.
Amai Caroline Kamujekete vachemachemawo vakati sevanhukadzi kushayikwa kwemvura kuri kuvakonzeresa urombo sezvo nguva zhinji vanenge votsvaga mvura pachinzvimbo chekubata mabasa emaoko. Vati kanzuro inofanirwa kutsvaga nzira dzekuwanisa vanhu mvura.
Isusu sevanhu vechidzimai tine vana tinoyamwisa, tinenge tichida mvura yekuwacha manepi. Saka vamwe mvura tinodziwana kuzvimatsime, kumatsime kwacho hakusisefi. Saka vamwe kana vachinge wacha manepi avo vanongorasa pese pese mvura idzodzo dzetsvina. Saka dzinogona kupinda mumatsime imomo, matsime imomo vamwe vouya vochera mvura iyoyo.
Hapana kuwirirana kuti chii chichaitwa mazuva anenge achishayikwa mvura. Vagari vanoti kanzura inofanirwa kuunza motokari dzinotakura mvura kumisha yevanhu. Asi mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme vanoti vanhu vanofanirwa kuchereredza vega mvura. Vanotungamirira sangano recombined Harare Residents Association vamufundo mulilo vanoti hurumende nekanzuru zvinofanirwa kutenda kuti mutoro wekuwanira vanhu mvura wavaremera kuti vape masangano ekunze mukana wekubatsira.
Saka nyaya yemvura inyaya inofanira kuti council nehurumende vadeclare national disaster, nekuti kubulawayo nemasiti dzakawanda nyaya yemvura iri kunetsa. Tiri kuvakurudzira zvakawanda. Chekutanga inyaya yekuti ngava declare nyaya yemvura as a national disaster, kuti misangano yakafana neWHO neUNICEF nevamene vame vakawanda vakwanise kubatsira hurumende.
Kumisha mizhinji inogara vanhu muHarare, zvibhorani zvishoma zviriko zvakaiswa nemasangano akazvimiririra, asi nekuda kwekuwandirwa nekushandiswa zvakanyanya zvibhorani zvinofa nguva zhinji uye hakuna anogadzira. Muna 2009 vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakashaya nekuda kwechirwere chekorera. Vana vakawanda vari kufa nezvirwere zvemanyoka. Vana chiremba vakawanda vari kuchema chema kuti kuzvipatara zvakawanda hakuna mishonga, nekudaro pakaita zvirwere zvinogona kupararira nekukurumidza. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tichiri panyaya dzezveutano, chipatara cheUnited Bulawayo Hospitals chamanikidzwa kumbomira kutambira varwere vanoda kuvhiyiwa zvichitevera dambudziko rekushayikwa kwemushonga wepethidine uyo unoshandiswa pakuvhiya varwere. Gwaro rakaburiswa svondo rapera nemukuru wechipatara ichi akati anonzi Dr. NBT Dzvanga richiendeswa kuvakuru vemapoka akasiyana-siyana echipatara ichi rinoti kubva musi wa14 Gumiguru chipatara ichi chinenge chisatambiri varwere vanoda kuvhiyiwa. Chipatara cheHarare Central Hospital chimwe chezvipatara zvakambotorawo matanho akadaro ekuvhara mapoka anoita zvekuvhiya varwere nekuda kwekushayikwa kwemishonga inopedza marwadzo kana munhu achinge achivhiyiwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata umwe chiremba Dr. Martin Mulilo avanoshandawo pachipatara chehurumende kuti tinzwe mamiriro yakaita zvinhu.
Tinongoti dambudziko ririko idambudziko guru chaizvo, nekuti hatisi United Bulawayo Hospital chete asi zvipatara zvizvi zviri kutambudzika nekuwange zvikwanisa kuwana mishonga inodiwa kuti varwere vakotsirise vaoparetwe zvakanaka.
Saka idambudziko here ringatarisirwa kuti rinopera nekukasika?
dambudziko rinogona kugadzirwa nekukasika, asi tinyangoti kuzongozemwe dambudziko inyaya yekuti hurumende haina mari, ende hurumende haisika mari muzvipatara kuti zvikwanise kunge zvichitenga mishonga iyi. Kupera kwedambudziko iri kunge hurumende yaisa mari muzvipatara kuti zvitsvake kutenga mishonga, kwete kunge kuti mishonga yekukodzerisa chete kana kuti mishonga yekuti vanhu vaparire, even mishonga imwewo zvine zvirwerewo zvingangodiwa kuti vanhu vapiwe mishonga muzvipatara.
Tinoona kuti mazuva apera chipatara cheHarare Hospital chakambovharwawo nedambudziko rekunzi mishonga yakadai haisi kuwanika. Pane shanduko here yati yaitika?
Tinoona kuti kune shanduko iriko, asi haisati zvasvika pakufamba chaizvo mafambiro azvinofanira kunge zvichiita, nekuti mishonga yacho iri kuwanika pano neapo, iri kuita zvezvinhu zvato zvinhu zvacho haisati ikwanisa kuwanika chaizvo zvakanaka.
Pane mashoko here atambobvawo kuhurumende ichizivisa kuti iri kubata sei dambudziko irori?
Mashoko anobva kuhurumende mashoko atinongoonawo mumapepa nawo anenge achitaurwa kunze abva kuvakuru vebato rinozoona nezveutano, asi kuverenga kwedu tinoona sekuti vanenge vachingotsikatsika nyaya yacho. Havanyatsi kutaura zvakanyaka pachena kuti urongo hwavo kuenderera mberi ndehupi, nekuti vanenge vachingopomerana-pomerana nevamwewo vakuru vanenge vari vakuru vezvipatara.
Ko, varwere vari kutambirawo sei dambudziko irori vamuri kuona vari kuuya kuzvipatara vachizosvikoudzwa kuti havasi kukwanisa kubatsirwa nekushayikwa kwemishonga?
Dambudziko guru kuvarwere, nekuti zvinoitika ndezvekuti varwere ava vamwe vacho vanenge vakatopuwa nzvimbo kuudza kunzi musazooparikira sei, zvakafanira kuti mwedzi uno vanenge vakaudza kana kuti mwedzi mitatu yapfuura. Saka uchinge wakamirira ungori nehocha yechirwadza, wafunga kuti pamwe nguva yange yekuti ndichigadzira yakwana, zvinozosvika pakuudza kuti hapana mishonga, zvinhu zvakangoomawo.
Vanga vari Dr. Martin Mulilo, mumwe wevana chiremba vari muzvipatara zvehurumende, vari parunhare neStudio 7.
Muchirongwa chevechidiki chethe connection mangwana, tiri kutarisa kusashandiswa zvakanaka kwemari yehomwe yezimdev, iyo yakanangana nekusimudzira vadzidzi pamwe chete nevanhu vane unyanzvi hwemhando yepamusorosoro mumabasa akasiyana-siyana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa nhamba dzeWhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Ngatisanganei muchirongwa The Connection mangwana, muneni wenyu Ntungamiri Nkomo nemumwe wangu Chioniso Jani.
Iye zvino takupai Mavelas Muhlanganyau weStudio 7 achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane nyaya yemavhiza ekuuya kuAmerica.
Kune avo vanoda kugara nekushanda muAmerica, mwedzi uno wagumiguru wakakosha pakuti ndipo panotanga vanhu kuwana mukana wekunyoresa visa rinonzi diversity visa kana kuti green card lottery. Gore rino mukana wekunyoresa visa iri wakatanga kubva musi wa 4 gumiguru uye uchapera musi wa 7 mbudzi 2016 nenguva dza 7 manheru kana kuti 7 pm GMT. America inyika inotambira vanhu vekune dzimwe nyika nemamwe marudzi. Vanhu vekune dzimwe nyika munhoroondo yeAmerica vakwanisa kuita mabasa anorumbidzwa zvikuru. Gore rega rega America inotambira vanhu vekune dzimwe nyika zviuru makumi mashanu kuburikidza nevisa iri. Munhu anokwanisawo kunyoresa mudzimai kana murume wake nevana vasati varoora kana kuroorwa vari pasi pemakore makumi maviri nerimwe. Kana munhu achida kupinda mulotari iyi anokwanisa kuenda paweb address yakanzi www.dvlottery.state.gov.
Tinotenda Marvelous. Munhau dzemitambo, mangange akaita zvikwata zvedynamos necaps united nezuro akonzera mutauro wakanyanya munyika, vamwe vachiti panogona kunge pakaitwa chikiribidi. Zvikwata izvi zvakaita mangange 3-3 zvakapa kuti caps united irambe iri pamusoro pegungano recastle lager premier soccer league. makepekepe yakanwisa zvibodzwa zvitatu mutambo wayo kunopera izvo zvakakatyamadza vanhu vakawanda munyika kusanganisira murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa. Mutoro wedenhau Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa anoti ari kurwadzikana zvikuru nekukundwa kwakaitwa chikwata chake.
Zvinorwadza sacoach kuti you go 3-0 lead, we concede 3 similar goals coming from the blind side, and you ask some players whom we have assigned to check the blind side, and they tell you I was assigned to move away.
Mutasa anoti ramangwana anotarisira kuve nevatambi vasingafuririke vanoziva kutambira Dynamos zvainoreva kunyanya pamitambo Necaps United.
Ramangwana kutongo tarisawo nevanhu vane chido kutambira Dynamos, vanhu vanoziva kuti kutamba Necaps United muri Dynamos chii chinotarisirwa kubva kwamuri.
Zvakamira zvakadai, murairidzi weCaps United Lloyd Tembwe anoti vatambi vake vakaratidza unyanzvi usingawanzowanikwa muzvikwata zvakawanda.
Timu iri kuratidza mamwe maqualities ainayo, you know, it's not very usual kuti timu ino munolidwa 3-0 then with 15 minutes of play remaining then you go on to win.
Point yavakatora pamutambo weDynamos yasiya Caps United ichiri kutungamira makundano ekasolaga Premier Soccer League, asi iko zvino nepoint imwe chete pamusoro peHighlanders kwete FC Platinum. Highlanders iyo yave nemapoints makumi mashanu nematatu ndiyo iri kuratidza kuti ichasvitsana neCaps United kwamvura yacheka makumbo mukurwira mukombe weleague mushure mekukunda Blue City 3-1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nengo dzeboka revechidiki muMDCT pamwe nenengo dzechikwata chiri kuzviti tajamuka nasi dzaenda kumahofisi egurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo dzichiti dzanga dzichida kuvasunga nemhosva yekuita uori nemari yeZimbabwe Manpower Development Fund kana kuti ZIMDEF. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Nengo dzetajamuka neMDCT idzi dzaimba kwechinguvana dziri pamusoro pemahofisi ebazi rezvedzidzo yepamusoro dzichitsoropodza vamoyo. Mumwe wevaratidziri ava uye varivo vanoona nezvekurongwa kwemisangano muboka revechidiki muMDCT vaDanford Ngadziore vati vanoda kuti vamoyo vasungwe nepamusana pemari yavanonzi necommission inorwisana nezveuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vakashandisa zvisiri zvokubva kuhomwe yeZimDef.
Jonathan Moyo akaba mari yemastudent. Jonathan Moyo akaba mari yemayouth.
Mumwe anga ari pakati pevaratidziri ava vaIshmael Kauzani vano venhengo yetajamuka vatsinhira zvataurwa navangadziore vachiti mitemo yenyika inovapa masimba ekusunga vamoyo. Mutairiro wetajamuka vapromisi mukwananzi vati vave nenguva vachitsvaga vamoyo zvichitevera kubuda kwakatanga kuita nyaya yekuti vakaisa ruoko muhomwe yeZimDef.
Tiri pano nhasi kuti sevana veZimbabwe takanyanyogumbuka stereki nekunzwa kwatakaita vaJonathan Moyo nevamwe vavo vakaba mari yehurumende, mari yevadzidzi yaifanira kubetsera kuti vadzidzi vaende kuchikoro.
Varatidziri ava pavashaya vamoyo pamahofisi avo vasiya vanyora madziro emahofisi aya vachikurudzira kuti vamoyo vasungwe uye mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye chigaro vachivapomera mhosva yekutadza kutungamirira nyika zvakanaka. Vamoyo vanonzi vanga vari kumusangano wemakurukota ehurumende wakadaidzirwa zvechimbi-chimbi sezvo vaMugabe vari kuenda kumusangano wekomesa uri kuitwa kuMadagascar. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk patiri kutarisa nezvekushaya kwavasifasi musipa. anokuoneka ene mufaro semazuwa wose. Dini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiyamina Chris Gande.